Vatonga, ndinotenda zvikuru nemubvunzo wamane pa. Kuno kuAmerica tinobhiliva indemokirasi. KuZimbabwe kwedu kunyika kwedu tinobhiliva indemokirasi. Saka magavhumendi eAmerica negavhumendi eZimbabwe zvese zvinobhiliva kudemokirasi. Naizvozvo tinoti, aiwa kuratidzira hakuna kuipa. Kana vane zvishoora zvaainazvo vasina zvakuratidzira, aiwa zviri kwavari vanoratidzira. Asi ndoda kuti ndipendeso kuti zvimukuru wedu weZimbabwe Emmerson Mnangagwa vachasvika kuNew York ende kuratidzira kwacho kunoitwa uko. Semutungamiri wenyika havambozvioni, vanotongobuda votongoenda kwavari kuenda kunogara vachifambira zvavanenge vafambira.
Imiwo seZANU PF mune zvamuchaitawo here pane vari kuratidzira ivavavo? Muchange muchiratidzirawo here kana kunotambira mutungamiri wenyika iko kuairport?
Isuvo vana veZANU PF, vana veZimbabwe tichaendawo ikoko kunochingura nokuganzira mukuru wedu Comrade Ndindi Mnangagwa, mukuru wegavhumendi yeZimbabwe, president wedu kuNew York ikoko. Ende hayo hatina zvatinoshora isu, asi chatinoda kuti tizivise vana veZimbabwe ndechekuti president Ndindi Mnangagwa vari kugona kupfurikidza nezvese zvavaita munyika yeZimbabwe. Panyaya yedevelopment aiwa zvaonekwa kana pasi pabvuma wani kuti uyu ndiye unogona kutungamirira Zimbabwe. Saka naizvozvo tinoti vanoratidzira ava aiwa zviri kwavari, isu chedu ndechokutenda musiki wedu, kutenda kuti makati pamukuru unogona basa. Naizvozvo tinoti aiwa ngavarambe vachienderera mberi nokutungamirira Zimbabwe murambwe. Jehovha ndiye wakavapa platform yokuti vange vachitungamirira nyika yedu. Tinotenda zvokuti muna 2023 Mwari wakatovavhurira kuti varambe vachitungamirira nyika yeZimbabwe.